Zambia zvaiva ne-two-thirds majority zvinokwanisa kuchinja zvinhu zvakasiyana-siyana zvaitingadi zviri constitution. Kari chinhu chikuru chandinoona chainoda kuchinja inokwanisa kuchinja presidential term limit kuti vamunangagwa vawane third term. Kunyange zvazvo tichiziva kuti chero vakachinja constitution kuti fight the third term zvinoda referendum, vanozoitwa imini election munyika. Vazibumbiro racho romutemo rinotaura kuti kana uri incumbent uriwe president anenge achitungamira, bumbiro romutemo rikachindwa haufani kuva beneficiary yezvezvo. Tationa kuti vakazvivamba vakachinja constitution vakafasilitisa kuti vamalava varambe vari chizadzi. Vamalava vakabhenefita maamendment yakati yavaii zvisingabvumirwi nebumbiro romutemo, asi zano haine nazvo izvozvo. Sechikuru chatiri kuona ndechekutsvaka third term yavamunangagwa vanoda kuita life president.
Nechikonzero chei semaonerenyu?
Ndozvonzi havo zvaozvano hatiavagara vachimboda one party state muma-1980 kukura hundi yese yavaa kuma-1980 vaita kuti zanupf itonge iri one. Saka nakapati kata one party state inobedza mari yacho jina inobeda zvaanoda. Izvezvo vanozvitira kuti ruzhinji vatonga ava vatinenge tinavavo vano vachitonga zvinopfungidza mwero. Nokutonga zvinopfungidza mwero unofunga kuti wewe pauri kuya pamwe pane vanhu vachazobvunza kuti waimbotonga sei.
Asi semaonero enyu mune kunyatsobatana here muzanup f nenyaya iyi?
Aiwa, hamungabatani. Kana kuma-1980 one party state yaidaiwa nezano kuma-1980 yakarwisana nasidini Malunga, yakarwiswa nanandara yebani, ikarwiswa naedison Shogo, ikarwiswa nanaedi Patekeni. Vemuzanu politika pati opposition yanga isiri very strong, civil society yaivakati yanga isiri strong. Asi zano chaiyo kuma-1980 vanatekere, vana Zvogo, vana Nzara yebani, vana Malunga novakamira mutsambangweni anana Byron Hole kuti one party utopen. So izvezvizvi muzano matitanga madhizio ngoro mativa neetinoti elite discohesion kana kuti lack of elite consensus kana kutsawirirana kwevakuru vakuru nezvematongerwo wenyika vepamusorosoro muzano dheparty muchiuto nemumasecurity apparatus enyika. Saka hausi mutambo nyore uyoyo. Zvikazobatanzwa kuti kuramba kune kuchiita vanhu vezano neopposition chero tichiziva tiiwe opposition tii yavapwanya vakapwanya kuti vawane two-thirds vawana two-thirds voichinja constitution, asi handioni zvichibudirira.